England with this one was there. Kungo chema chema, kara ukaitika chino. Womanya ku South Africa, wano. Peso da South African facilitator kuti zvindo zviri kuti zvinotinetsa vanyera matamba nezvimwe voenda kusummit kusadik votaurirwa kuti sadik haina right yokuti interfere namainternal affairs enyika zvikurukuru panyaya dzemitemo and sadik ndiyo no tinoacknowledge kuti decision yakaita neconstitutional court yakanaka and hatina kwarana nayo kupokemeshini yakaita navamugabe yakanaka and hakuna zvatingaita kana vanhu vachikumbira havo kuti kuve neextension it's fine extension inokwanisa kurini kuitika but vanofanira kuinda minister welegal and justice vachinamata ndo vanofanira kuita izvozvo ndozvakataurwa prezi ndozvakabuda padariki zvino avati kwai hamuna kutibvunza ende vakatibvunza wavubvunzwa chinyi hausiri minister legal and justice unoda kubvunzwa chii kuwesa nhambo tinoiziva kuti vakagara pasi mutswadi kuhuman rights house vachitaura kuti tifanira kuti tibeke shuwa kuti tirambe tichingoisa zvidinga mupinyi zviripo nekuti mari mahara ka uye kana vakataura kuti nekesi yakadai vanopiwa mari vanofanirwa from outside saka isu tomirira izvozvo vanhu vakagura nyika vakabvunza rusuno muzimbabwe tofanira tichinetswa navanhu zvavo vaizvifarira muno vachida kuchikoro
ko mitemo iri kunzi gadzirisa iyi yakaita sana aipa anaposa nana broadcasting services act vagumbo
blessing takaita 5 years kana kuti 4 years zvichigwaninyaya dzanaposa dzavanani what were they doing vouyaa the last minute 4 years muchikonawo kuronga zvinhu zvachona kana kuti muzvise panhanike handandii zvinobatsira izvo.